Munyori wa shekushanya ne kushanyiru wa MTC no tungamiru wanawa Morgan Tsvangirai ama istembile mulochwa vati Zimbabwe ayaigona ukunda msarudzo ii. Ama mulochwa vati kuti Zimbabwe ibudirire kuwana shukaro shumbatanidzi kwa wenyika hurumende inofanira kutanga ya gadzirisa kuchikora kwekodzero munyika pamwe nekuchengetedzwa kwemitemo yenyika.
Tinofanirwa kugadzirisa zvinhu munyika medu nekuti mune kutyorwa kwemitemo kwakanyanya. Dzimwe nyika dzinotarisa kuti iye anoda kumirira nyika dzose idzi akamira sei. Takarega nzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzichitorwa nechisimba zvichikanganisa kushanyirwa kwedu. Kunyangwe iko kutora minda nechisimba kwatakaita, dzimwe nyika dzinenge dzichiti hatigone kugarisana nevamwe.
Asi mudzidzi munyaya dzekushanyirwa kwenyika vaAudrey Mangisi vanoti kukundwa kwavamuzembi kwavarwadza zvikuru. VaMangisi vatiwo kunyange vamuzembi vakundwa vanga vashanda zvikuru sezvo vakundwa nemavhoti matatu chete.
VaMuzembi kwandiri inini vaita chinhu chakanaka nokuti 15 votes dzavawana idzo dzaginest 18 dzakanaka chaizvo, zvokuti tichitarisawo kwavari kubva kuti Zimbabwe inenge yagara inenge ichingotarisirwa pasi. Asi zvinotaridza kuti vashanda nemwe unoda wese wanga wazama kuti vasvike pawaifana wanga vachisvika. Saka zvinorwadza kuti tadyiwa. Asi nechimwe chinhu rimwe rutu vanhu vachasara vachimbotaurawo nezva kuti ndeupi munhu iyeye anga azama kuita zvinhu zvakadai munyika menu.
Asiwo vaMangisi vazoti kukundwa kwavamuzembi kunogona kuratidzawo kuti vachena vasati vatambira kutungamirirwa navanhu vatema.
Ya, kurudza kwavamuzembi kunotitaridza pachena kuti colonialism haisati yatombopera. Nekuti vaMuzembe tinoti pa first round wanga vachitaridza kuti wanga vakalida 11 sanzi akanaka. So pa second round obvious vanhu vazonge vakuita mwinyi mwinyi vachitaurirana kuti mublack uyu haakwanisi kuti apinde panyanga.
Kunyange hazvo vanhu vaine muonero wakasiyana, dzimwe nyanzvi dzinoti kana dai vaMuzembe vakunda musarudzo iyi hapana chinganzi chawana nyika kunze kwokungoti Zimbabwe inenge iine munhu wayo ari pachigaro chepamusoro asi pasina pundutso yazvinopa kunyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaMuzembe kuti vanotambira sei kukundwa kwavo. Sarudzo yemunyori wesangano iri yaitirwa kuSpain uko vaMuzembe vakundwa nemavhoti matatu chete. VaMuzembe vazokundwa musarudzo yepiri mushure mekutadza kuwana zvikamu zvanga zvichidiwa pakutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadikwa.